kawai yanzu ta wura ba wuce fiye demokrasi restaurant ya yi wuce region ya yi dusada ne continue ya yi do africa at no point some bachelor say wuce my elections in zimbabwe are my elections in zimbabwe na wasu kakamata wuce kuma abira umu kuma restaurant wuce mafota aka anagwere mafushi
mungati chichi nga itike kuti izvi itike zvamamuri kutaura pa musangano uyu
zvinofanira kuitika ndezvekuti opposition yemuzimbabwe main opposition tripc inofanira kuenda kusadhani zvinovapa nhoroondo yekuti tarirai muone maelections anga achiitika from 2002 2005 2008 2013 2018 tachingokakavadzana saka hatibatsirei kuti tiite maelection yekuti hatikakavadzani ndava problem yezimbabwe ndeyekuti umwe anoti ahwina umwe anoti ndabiwa saka zvinofanira kugadziriswa sarudzo isati yatanga
asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadzirisike tichiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzo
zvinogona kugadzirisika kana zek inova ndiyo inoita maelections muzimbabwe ikateera bumbiro remutemo wenyika wedu